vagari vazhinji vatevere vakurudziro yemasangano akazvimirira akaita semasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura iyo iri kufamba mudzimba ichikurudzira vasina kunyoreka kuti vashandise mukana uyu unova wekupedzisira. Pachikoro cherujeko primary school vashandi vedzeki varamba kudomwa mazita avo vati vanhu vauya neuwandu hwavo kunyange panga pasina mitsetse mikuru. Amai sungano zvarebwa nashe nhengo yemura vati vaita chirongwa chikurudzira vanhu vachifamba mudzimba nekuti vazhinji vechidiki madzimai pamwe nevaimbonzi vanobva kunze dzimwe nyika vanga vasina ruzivo rwechirongwa ichi apo vakakundikana kunyoresa gore rapfuura.
Sangwana tiri kuzviitira ichi ndechekuti vanhu vazive nokuti vamwe havatozivi uyezve kuti vanhu vave nomukana wekuti vakarejista vazokwanisa kusarudza vanovamiriri vamiriri vavo kumakanzera kuno kurujeko. Saka chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Tatoona futi kuti vamwe vanhu vanga vasingazivi uyezve tina maavhidhavhiti atiri kufamba nawo tichivapa vamwe vanga vasinawo ruzivo rwokuzva kuti anowanikwa kupi. Asi kufamba kwataita tichita door to door vabva vamawana uye vawana ruzivo uye vari kubuda nouwandu hwavo tatombosvika pasenda pari kurejistiwa tikabva taona kuti maforms edu atiri kupa vanhu maavhidhavhiti ari kuyiwa nawo zvichireva kuti chirongwa ichi chagona kuita basa racho rachanga chakatageta. Zviri kufamba zvakanaka zvikuru even vevheki variko vatiudza kuti basa ramuri kuita rakanaka uye vanhu vari kuuya.
Vamwe vataura nestudio 7 vanga vasina kunyoresa vati vari kufara zvikuru nekuzowana mukana kwavaita nhasi vachiti gore rino vanotovhotawo sevamwe. Rasta Big Boy Mwanza ndevamwe vanoti gore rino vachatovhota nekuti vanovimba kuti michina yechizvino yeBVR ichaita kuti taradzo dzisabirwa.
Hazvisemu zvandiripa ndechekuti ndikuona sekuti zvisemu zvinhu zvinenge zvakati nakirei nokuti panenge pane machenjes ari nani. Kare kukosaka tatisingache tairejistaka kunovhota tasingaendi nemhaka yekuti aizoona kuti chero kuvhota taingosvika kurigiwa
taitira mugabe asi zvino zvanaka
kamaona sekuti dhise rejimu ne panekana vese pakachena.
Dhise kwakachena totokurudzira kuti vose chero anofungira kuti achadini mumwe nemumwe tofarira kuti mumwe nemumwe dai akaenda akanovhota kuti tiye zvinhu zvitifambire.
Asiwo vamwe vemura vakaita saRichard Munyenye vanga vachiita dzidziso yekuti vanhu vanyorese kuvhota vati vanga vachisangana nevanhu vakawanda vachiri kutadza kunyoresa kuvhota nenyaya yekushaiwa zvitupa pamwe nemabirth certificates kubazi totevesa vanhu zvitupa iro ravari kupomera mhosva yekuvaomesera.
Tasangana nevanhu vane matambudziko ezvitupa panyaya yezvitupa rikuti tikaenda kwaregistra uku purosesi yacho iri kushandisiwa haiti kutobva vanhu 30 maybe vanenge vari 100 plus zvavanenge vachidawo madocuments nemawitness vanhu havasi kukwanisa kuzviafforda vanhu vakaitokumbira kuti dei pave registra vari paside pevezeki vachiti vachirepuwa mazvitupa zvavo then voregista vota.
Kanzura Ward 7 mumusha werujeko vaRichard Mutsekiwa vanoti vari kufara zvikuru nekunyoresa kwaita vagari nhasi uye nebasa raitwa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese nemasangano akazvimiririra.
Zvira vanhu vandiye kunorejesa kuvhota pamopup exercise iri kuyirwa namuwadhi izvizvi zvasina mangwana. Vanhu vakazara izvozvi parisponda neuwandi hwavo kuti vaende vanorejesa. Tiri kuvabatsira nemaproof of residence pachena habhadhagwi vanhu huyai mutori muende munorejesa kuvhota.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki masvingo vazekipudurai avo vangachinzi havasi muhofisi kuti tinzwe kuti chirongwa chemop up ichi chatanga zvinoenderana netarisiro yavo here. Chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yose kubva nhasi kusvika musi wa8 kukadzi mumatunhu 63 eri munyika yose uye zeki inoti iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni 5. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.